ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudza nasi china chikunguru 26/2018 vari kukwikwidza vakazvimirira kumagunje vagodfrey gandawa avo vakadzingwa mudzano pf nechikwata chelacoste chiri kutonga bato iri mazuva ano vachinzi inhengo yeg40 votsvagwa nevasori avo vaenda kumba kwavo munguva dzerunyaniriri nhasi nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzotaura pamusoro peongororo yakaburitswa nesangano refree and fair foundation iyo inoti mutungamiri wezanupf vaemarson munangagwa vachakunda zvine mutsindo musarudzo yemutungamiri wenyika asi veruzhinji vachiti kutiza kuri kuitwa nevanhu kumisangano iri kuitwa navamunangagwa munyika munongedzo wekuti havana rutsigiro serwava Nelson Chamisa veMDC Alliance. Zimbabwe Electoral Commission inokomekedzwa nedare repamusoro kuti ione kuti yawanira vashandi vehurumende zvekufambisa kuitira kuti vakwanise kuvhota panguva iyo vanenge vachibatsira ZEC kuvhotesa vanhu munyika. Mapato anopikisa anoti haasi kufara nekushandiswa kuri kuitwa chikafu sechombo munguva yekutsvaga rutsigiro pamwe nekushandiswa kwemidziyo yehurumende kuri kuitwa nezanupf muurongwa hwayo hwekutsvaga rutsigiro. Zanupf inoita musangano nevanotengesa zvinhu mumugwagwa muHarare ichiti hapana achabviswa mumigwagwa asati awanirwa pakanaka pekutengesera. MDC Alliance yoenderera nemusangano wayo kuchitungwisa ichitsvaga rutsigiro. Muchirongwa cheWomen's Round Table paLight Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro dzesarudzo nemuvhuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.